VeZimbabwe Electoral Commission vanoti pakupera kwechirongwa chekunyoresa vanhu nemusi wechipiri vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu ndivo vange vakwanisa kunyoresa kuvhota munyika mose. VeZeki vanotiwo zvikamu makumi masere zvevanhu ava ndevekumaruwa, izvo zvopa vamwe kuti vave nemibvunzo pachirongwa ichi. Mutauriri wezapu vaipitule Maposa vanoti kunyange hazvo pagara paine nhoroondo yekuti vanhu vekumaruwa ndivo vanonyanya kuvhota musarudzo dzinoitwa munyika, vanhu vane chikonzero chekuva nemibvunzo pane zviri kutaurwa neveZEC vachiti mumaziso evakawanda ZEC inoita basa ine divi rayakarerekera.
ZEC inozivikanwa nemabasa asina kunaka, especially kana tatarisa nyaya dzemaelections. Havana kunge vakazvimirira vega, vakauya vakagara vakazemberana nezanupf zvakanyanya, zvakazoonekwa nevanhu vese. Saka nhasi unowu zvakurema zvakanyanya kuti vanhu vavimbe navo kati vavimbe nezvinotaurwa nezeki. Inyaya yekuti zeki izvigeze pamaitiro avanga vachiita makorosa apfuuraya.
Chipanga mazano paUniversity of Pretoria kuSouth Africa vati Nashe Mawere vanobvumiranawo nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vasina chivimbo nemashandiro anoita zeki.
Zeki pachezvayo iri militarized, kune vakawanda vemuchiuto varimo muzeki imomo. Saka hapana chakachena chingatarisirwa kubuda musystem inenge yakasviba saizvozvo. Tinoziva zvedu kuti vanhu vakawanda variko kumaruwa, asi 80% iyo ndekuexagerata kuitira kuti zviite fulfill historical trajectory inowanzosenzeswa nezanup f inoratidza kuti vanhu vakawandisa vari kumaruwa. Tinoziva isusu kuti zanup f inogara ichibhesa nerural vote.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. Asi muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution vanoti hapana chinofanirwa kukatya madza veruzhinji kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakanyoresa vakawanda. Vanoti vemapato anopikisa vanofanirwa kusunga dzisimbe kuti vazvishambadze kune veruzhinji ava, vachiti kana vakasadaro bato riri kutonga rezanup f rine mukana wakakura wekukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya.
Pangange pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vari kumaruwa vaende kunovhota. Zvinotarisirwa kunzi vamwe vanonzi vanenge vachimbunyikidzwa vachifosoredzwa pati pamucheto pazvo zvese chinoshanda izwi richabuda navanenge varejista kuvhota. So naizvozvo unotobva waona kuti 2018 inogona kusakatyamadza kuti ZANU PF igone kuwina, nokuti kunenge kwaakutaura avo vakarejista kuvhota. Saka kurudziro yakanyanya katakatarisana zvikuru sei namapato anopikisa seyambiro yangu, vanofanira kuona kuti vawana rutsigiro kune ivavo vanenge vane simba rokugona kuvhota, kana kuti vagone kuti vacho vasati vanyorisa kuvhota sezvo mukana wawedzerwa varejiste kuvhota.
Chipanga mazano mubatanidzwa weplatform for leveraging democracy, governance and elections uye vachishanda nesangano recenter for public engagement vabatla tambo vanotiwo hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakawanda pane vakanyoresa kuti vagovhota, sezvo kumaruwa kwagara kuri iko kune vanhu vakawanda.
Chiri kuwanza chakonzeresa kuti vekumaruwa vave ivo vanorejista ruwazhinji ndokuti vekumaruwa kune kakubatana karipo kwekuti kunoshandiswa masopuku, kunoshandiswa madzishe zvakare kuti ave avo vanobatsiridza vanhu kuti vaende kunorejista. Kungave vamwe vachibatwa nechisimba, kungave vamwe vachiudzwa kuti handei tese tinovhota, nekuti kuvhota kwakatikoshera kuti tichavamburamba tichipiwa chokudya panguva yenzara. Kasi chimwe chinozodzoka choitika ndechekuti vekumaguta makuru ava vasiri kurejista zvikuru, saka vakatarira nzvimbo yakaita seuna naBulawayo. Vazhinji vanhu havasiri vanhu vari kushanda mabasa ekuti vanomukira vachinoshanda, kasi vanhu vari kuzvishanda voga munhu uye kuti azowana nguva yekuti abve pachitoro chake chii chaari kutengesa kuti aende kunorejista nguva yacho haasi kuiwana. Zvakare vamwe vanhu vari kuzvidzwa kuti hapana chinochinzurudzika nenyaya yekuvhota, nekuti vari kuti takabva kare tingovhota kasi hapana chatirikuona chichichinja.
Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichasimudzirwa zvekare musi wa5 ndira kusvika musi wa13 kukadzi gore rinouya, mushure mekunge ZEC yabvuma kuti mazuva echirongwa ichi awedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.